Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJob Sikala vasina mhosva. Sangano reWorld Food Program rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yairi kuda kuti rikwanise kupa vanhu ava chikafu. Mutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo makore maviri apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende inofanirwa kutara madhora zviuru zvitatu nemazana manomwe semari inotambirwa nemushandi wepasi pamwedzi kukundikana kwayo vashandi vanozopinda migwagwa vachiratidzira. Sangano revashandi iri riri kukurudzirawo kuti hurumende ishandise mari yekusouth Africa yerand semari ingangoshandiswa munyika kukundikana kwazvo mari dzevashandi dzowedzerwa. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano weGeneral Council yesangano iri wakaitwa nemusi wechitatu muHarare. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti pari zvino vashandi vari kunonga svosve nemuromo nepamusana pekuti vashandirwi havasi kuda kukwidza mari dzemihoro yavo ivo vashandi vachiona namo nekuti mitengo yezvinhu iri kungokwira zuva nezuva. Zvichiendwa nemapoka emakambani, vashandi vakawanda vari pasi vari kutambira mari dziri kunzi dziri pakati pemadhora mazana manomwe pamwedzi nemari dzingangoendawo kumazana maviri nemakumi matatu. Mwedzi uno hurumende yakatara mari dzevashandi vemudzimba ichiisa mushandi wepasi pamadhora zana nemakumi mashanu nemasere pamwedzi emari yemunyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
General Council tingati reconfirm kana kuti kusimbisa position yayo yokuti nyaya iri munetsa muno muZimbabwe inyaya yecurrency. Asi hurumende kana ichiti vakwanisi kudzokera patange takamira pekutanga pachiti havagoni kuti chitore ine mari inotivakira ingava irandi bekausi ndiyo iri nani. Zviri nani kuti mari dzevashandi iwedzerwe. Pane maideas kana kati pfungwa dziripo dzange dzakaiswa ndariro dzokuti vashandi sezvo vakatorerwa mari yavo tingati purchasing power kati kukwanisa kurarama kwavo nekuchinjwa kwemari tinoristowa sei kana kuti kudzorera pavange vari kusati kwachinjiwa mari. Saka vakasimbisa kuti mari dzevashandi ngazidzorere padzange zviri muna August 2018.
Tiri kunzwawo kuti makasunga mumusangano iwoyo kuti mari inofanira kunge ichitambirwa nemushandi wepasi inofanira kunge iri $3,800 pamwedzi. Mungatudza kuti makasvika sei pamari iyi kana chiri chokwadi?
Ichokwadi izvozvo haisirizvo tingati takasunga, asi takati ndiyo proposal tingangoshanda nayo iyo zvino. Iproposal uya nehurumende ichiedza kuita break the impact kana kuti kuyeza kuyananisa hiyo proposal yakazouya eMinistry of Finance.
Saka hurumende yakatadza kutambira zvamuri kudai matanho hapa hamunozotora.
Tingati chisungo chekupedzisira pamusangano kuti sezvo hurumende yakaratidza kuti inoda kuconsulta cabinet, ngatingonzwa kuti cabinet ichati kudii nezvazvo. Kana tripartite negotiating forum isina kugadzirisa gaka vatiri, isiso tisine kodzero redu sevashandi vemuconstitution zvekare remlabor act kuti kana zvanesa tinoshandisa masimba edu. Masimba edu ndokuti tinoramba mavasi.
Vanga vari munyore mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yariri kuda kuti rikwanise kupa vanhu chikafu. Mutoro wedu Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru weWFP kana kuti Assistant Executive Director Muzvare Valerie Gwaneri, avo vanga vachishanya munyika, vati vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara yakakomba sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mwaka uno kuburikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Muzvare Gwaneri vati sangano ravo riri kushoterwa nemari inodarika mamiriyoni zana emadhora ekuamerica kuitira kuti rikwanise kupa chikafu vanhu vakatarisana nedambudziko renzara zvikuru sei kumaruwa.
So if we just look at Zimbabwe, our overall requirements for the next 6 months are about $212 million. Within that amount, we have a shortfall of $103 million for our operations over the next 6 months. This includes the needs to...
Kana takatarisa Zimbabwe chete tinoda mari inoita madhora mamiriyoni mazana maviri ane gumi nemaviri pamwedzi mitanhatu iri kutevera. Pamari iyi tiri kushotirwa nemari inoita mamiriyoni zana nematatu kuitira kuti tikwanise kuita basa redu mukati memwedzi mitanhatu iyi. Izvi zvinosanganisira kuwedzera kubatsira vanhu nechikafu pamwe nekuti tisimudzire chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubuda mumatambudziko avanawo.
Muzvare Gwaneri vati kunyange WFP iri kubatsira mhuri dzemumadhorobha dziri kutambudzika nemari yekuti dzitenge chikafu, chave kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kukwira mitengo zuva nezuva, zvave kuita kuti mari yavari kupa vanhu ava kuti vabatsirikane isakwane kutenga zvakawanda. WFP iri kupa madhora ekuamerica mapfumbamwe pamunhu mumadhorobha pavanhu vanenge vaonekwa kuti havakwanisi kuzviraramisa.
Given traditional patterns of supply and demand, with a shortfall in supply, prices go up, and so often...
Pakatariswa kusiyana kwekudiwa nekuwanikwa kwezvinhu, uye kusakwana kwazvo pamawanikirwo azvo, mitengo inenge ichikwira, saka nekudaro nguva zhinji zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevanhu havazokwanisi kuzvitenga.
Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe zviuru vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe. Pavanhu vari kukwanisa kubatsirwa nechikafu neWFP munyika yose, panosara paine mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru vanofanirwa kunge vachibatsirwa nechikafu nehurumende pamwe nemamwe masangano anobatsira asiri WFP. Gurukota rezvekurima Vaperenzi Shiri vati sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka zvinoita kuti nyika ive nenzara, varimi vanofanira kurima mbesa dzisingadi mvura yakawanda kuitira kuti vagokwanisa kukohwa.
Saka itiri kuti munhu wega wega ari kureserva ngati rimbeswa idzi ringave remhunga remapfunde rerukweza. Takafamba tichishambadza tichipa vanhu mbeu gore rino, takatoti mbeu yacho tiri kupa mahara. Takaisa mbeu inokwana 16,000 tons inofanirwa kunge ichitipa 1,600,000 hectares. Ndokunge mafama ateerera unyanzvi hwatakawana kubva kunana mazvikokota.
Asi mumiriri weNorton muparamende Vatemba Mliswa vati hurumende inofanira kubhadhara varimi zvakafanira zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti vanhu vasaziye nenzara.
Ndiri kunzwa chekutanzania chekutengwa 500 tons, $500 per ton. Isusu varimi kuno kwari kupiwa mari? havakupiwa mari. Saka government ikao isao mari yakanaka. Okay, even 390 290 havaisa pachibagi. Vanhu vanorima chibagi. Zvidi kuti government itenge kunze kunana Tanzania. Isu tichirima muno muchisiri chema GMO. Chibagi chinobva kwatizoti GMO or not. Saka government inokurudzira kuti producer price yevarimi vese zvavanorima ngavataure early kuti varimi vapinde museason vachiziva kuti chapiwa mari yakanaka. Munhu wese anorima chibagi nekuti price yakanaka. Asi kana price isina kunaka zvinoti iyezvo zvarima havana kupiwa futi zvakare. Mari dzakanonga achipiwa. Vachitutsirwa pane mari dzakawana dzechibage. So murima anopinda vake asina shungu dzekurima.
Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe isati yambotarisana nenzara yakaita seyerwendo rwuno, uye dzinotarisira kuti uwandu hwevanhu vachada rubatsiro gore rino huchakwira kudarika pahuri pari zvino, sezvo vanhu vakawanda vachatadza kuita goho rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji varikutambira zvakasiyana danho rakaitwa nehurumende rekushandisa makuponi pakutenga hupfu senzira yekupedza uori uri kuitika munyaya dzehupfu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wemuchinoye vaIsrael Nyandoro vati nyaya yekushandiswa kwemakoponi haisi itsva sezvo yakatomboitwa kumashure paupfu mafuta ezimotokari nedhizeri rekurimisa, asi zvakaramba.
Exercise yemakoponi hatisa kutanga kuiona nhasi. Takaiona kucommand, takaiona kufuel. Makoupons, I don't think is a solution. The issue of coupons, handifunga kuti inoshanda. Because it needs more manpower. How will you target the elderly? Tinovatargeta sei?
Vanyandoro vanoti mushonga hakusi kupa vanhu makoponi, asi kuwanza hupfu pamwe nekuongorora kuti hupfu huri kuenda kuvanhu here.
The solution is zvinhu zvinofanira kuitwa monitor. You see right now tripa okay chinoi. These people have been here since 7:30. The delivery yauya apa kuseni kuma 8 motokari ikaenda. Up to now hapana munhu atapuwa hupfu. Which means kuti munhu ambotenga hupfu kwa N Richards achadzoka futi pano. Ma suppliers aya matinotenga hupfu ngavati ivo hupfu ukauya in no time wodistributa, kana wapera wapera.
Izvi zvatsigirwa nakanzura wemuward 4 vaBrighton Misha, avanoti kuunza makoponi kupererwa kwehurumende vachiti zvakamboedzwa pamafuta emotokari asi hazvina kushanda.
Government yapererwa ngaibude pachena yatsvaga vanobatsira batsira asina koponi hadye sata.
VaMisha vanoti hurumende ikashandisa makanzuri kutsvaga vanhu vasingakwanise kutenga hupfu pamwe zvingashande, sezvo vari ivo vanogara nevanhu.
Bodzi isusu makanzera hatitoziya kutambudzika nekugarika kwavanhu mumamisha. Makanzera ari kuebheni ari kuurawa kwetsika nemakanzera asi anonoona kuti ane nidhe oda kupiwa koponi kuwadhi ikoko ndiani vasina kuenda nekuna kanzera akapiwa confidence neerectorate yemusha imomo. Vakauya vakatibvunza zvinobuda. Bodzi isusu tinoziya kutambudzika nekugarika kwavanhu muwai. Zvati pamba apo pane nzara mwana yapinde chikorapo panosenzwa apa pasenzwa makanzera zvaanoziya. Anometa ndikanzera kwezano NDC Alliance kuziva kuziva.
Asi mumwe mugari wemumusha wechikono hono John Marava vanoti makoponi akanaka sezvo vanotambura vachikwanisa kuwanawo hupfu uhwo vanoti hwave kuvadhurira.
Ndinoona kunge chinhu chakanaka, but vanofanira kuvandudza mazita kana kuwedzera mazita evanhu vanofanira kubatsirwa nechirongwa ichochi. Masitai ayo vanofanira kuwedzera vachisowo vanhu vemutauni kuti vakwanise kubatsirikawo, nekuti imo mutaoni macho maane nhamo futi vanhu vari kunetsikawo pachikafu. Zvinhu zvakanaka, but zvinoda kuti zvowanikowo vanhuwo vakarurama vanokwanisa kuzozviitawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchitwa vanoti zviri kuda kuita hurumende hazvina musoro, sezvo vanhu vakawanda vave varombo, kunyange vanoshanda havasi kukwanirwa nemari dzavanotambira idzo dzisakwane kutenga zvekudya. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yatora danho iri senzira yekupedza uori huri kuitika pakutengeswa kwehupfu hwerola meal. Amai Mutsvangwa vakatiwo makoponi aya atange oshandiswa kunyika mumazuva mashoma anotevera. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushanya kuPakistan nhasi vadzokorora zvakasimba kupikisa kwavo mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuda kuisa runyararo mudunhu reMiddle East. Vari kuratidzira muMalawi vavharisa mahofisi ekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yematunhu gumi emunyika mukenderera kwavo mberi vachiedza kumanikidza makomishina ose kusiya basa. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization nhasi raudza Voice of America kuti North Korea inokwanisa kuongorora chirwere checoronavirus, asi haisati yazivisa kana paine atabatwa nechirwere ichi, kunyange hazvo pasi rose riine kutyira kuti Pyongyang haina kugadzirira zvakakwana kana chirwere ichi chakapinda munyika iyi. Dare redzimosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scholar vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro mumasvingo vagarai nesu mawadze vachipo mutongo wavo vati vasikala havana kupara mhosva pavakati vaida kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro. Vamawadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala chekuti varase nyaya iyi, asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara. Apo vamawadze vanga vari pakati pekutura mutongo wavo, mapurisa anodzivira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri veMDC vanga vari panze pedare iri. Mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vanga vakaungana muyadhi yedare redzimhosva. Zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu, izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi. Vamawadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi. Daro rose kusanganisira mutongi, magweta, vatori venhu nau nevanhu vakanga vave kuzounzwa mutongo uyu vabuda panzo vachikachidzwa. Vamawadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge hutsi hwapera mudare iri. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yarasa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva.
Taisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa. Saka chikumbiro ichocho chatambirwa. Asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho, vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kubvuma mhosva kana kuti vari kuiramba. Vasikala vakati mhosva vairamba. Sezvo mhosva vakanga vairamba, dare ranga chifanira kubva ratura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mhosva. Saka dare rabva radzosa mutongo wekuti vasikala vabatwa vasina mhosva, saka vasunungurwa kubva kumatare. Nyaya yatopera kuchina chichaitika mberi.
Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Dai vasikala vawanikwa nemhosva vaigona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwese. Iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare remasvingo. Mune imwewo nyaya huru yaitika mumasvingo, zviuru nezviuru zvenhengo dzeMDC zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiriri wekutanga webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashayika makore maviri apfuura. Vachitaura pachiitiko ichi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosaka vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi.
Chokutanga rudo, chechipiri tariro, chechitatu kuzvipira sacrifice, chinhu chechitatu love, hope and sacrifice. Ndoupenyu hwaMorgan Tsvangirai. That's why I'm joining our army. I never saw the Zagawanda. Chigaro, I didn't know that you don't see right. But Chigaro, I was woke up. Chigaro, I didn't have that. I didn't have that. It's a victory of the people of Zimbabwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo munyori munyaya dzemutemo muMDC vaInnocent Gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose.
Zvaitika nhasi ndezvekuti ichi chabva charaswa zvachose. Chero chitoko chacho hachabvi chakamuka zvakare. Ndopera kwazvo. Hakuna vakadzi vadaidzwa pamusoro pehunyanzvi Magweta angachipirira baba Saro uyu wasikana. Ngativarovere maoko.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chisungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose. Vatsvangirai vakashayika kuSouth Africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Veruzhinji munyika pamwe nebato reMDC vanoti vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakaita basa guru pakutanga hondo yekusunungura Zimbabwe. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vaive mutauri wavatsvangirai valokutambo rinyoka vaudza Studio 7 kuti kuenda kwavatsvangirai kwakasiya vende mubato reMDC. Vati vatsvangirai munhu ainge akashinga uye aida kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vatsvangirai vakaenda vasati vasvika pavaida kuti vatisvise, asi tinotaurira mudhara wedu kwaari ikoko kuti hondo iyi tichaipedza ende taapadhuze nekuipedza. Vakatisiya tiri pane chimwe chikero asi tamuvha taenda pane imwe next level. Pane pavakatisiya tiri musanganisa aiwa tiri munzira, tiri munzira.
Vatambo renyoka vati chikuru chakaitwa navatsvangirai kumba hurumende yemubatanidzwa iyo yakaunza rugare kuruzhinji rweZimbabwe.
Mudhara Tsvangirai, nyangoti kumikidzo kwaari yakaitwa kudhara nevana veZimbabwe. Ukanzwa korasi chiri kuimbwa nanhasi nevana veZimbabwe kunyanyanyanya nekuneteka kuri kuita vanhu munyika, masitambudzikira ari kuita vanhu munyika, kudhura kuri kuita zvinhu, kunetsa kuri kuita muzvipatara, macivil servants vashanda havana mari, zvitoro izvi zvangozara hakuna hupfu, vanhu vari kushupika. Asi munhu wese ari kurangarira kambo kaimbwa munguva yemuhurumende yemubatanidzwa kanonzi dhora 42 yakauya naTsvangirai. Kambo ikako kanotokutaurira oga kuti isusukidzo nemisikidzo iri kuitwa nenyika kunyaya yatingati ligasi yakasiyiwa navatsvangirai, dhora 42 yakauya naTsvangirai.
Vatambo renyuka vati kunyange hazvo vatsvangirai vakashaya, mutungamiriri aripo webato reMDC vanosuchamisa munhu ane ruoko rwavatsvangirai uye ari kufambisa basa sebasa.
Tese tinongo funga zvedu chipuke chitetsa chedu chatangatanga nacho asi iwe unotozoona kuti musangano waenda pane chimwe chikero ndokuna kuda kuti ndikutsanangurire kuti sei ndikuti musangano waenda pane chimwe chikero vatsvangira vakanga vari muvandu womusangano atinoti founding president vachamisa vamo vandudzo musangano atinoti transformative leader mabasa evaviri iwaya akasiyana asi kuti uone kuti musangano waenda pa next level unogona kuenda pamavhoti iwo mavhoti pachezvavo vatsvangira muna 2008 vakaita mavhoti anenge 1,2 million muna 2013 wakata mavhoti anenge 1,2 million. Vachamisa muna 2018 mavhoti wayo akatorwa nezeka akabirirwa iwayo vakaita 2.1 million. Saka unobvaona taenda pane chimwe chikero. Kureva kuti vachamisa vakaita almost double mavhoti aitwa navatsvangirai. Ndovano kutaurira vega kuti tasvika pane chimwe chikero.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya, vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo vatsvangirai vakaenda, vanofara kuti bato rakasara riri mumaoko akanaka. Vati vachamisa munhu akakura ari mubato uye vari kutungamira bato iri zvinofadza.
Vachamovera zvari chekuti vachamisa muduku pamakore asi havasi muduku papfungwa, havasi muduku pamusangano. MDC ichifomewa pese paitsika vatsvangirai vachamisa vaitsika ipapo nokuti ndovanga vari mutungamiri weyouth. Youth League yeMDC yanga iri very vibrant. Vasingaiti kana zvemota vakatozopinda muparlamendi 3 years after MDC yafumiwa vachitungamira youth vachiogaradza musangano vatsvangirai kusvika pese. Ndosaka muchiona pakati kanyaya dzokuti achatora Simba kuna vatsvangirai ndiani petiri zvaiva pachena kuti once mangoitai popular election vanhu MDC vanobva kuti musangano wavo wakabva kupi.
Asi vamwe vakaita sevapiwe mwoyo vanoti bato rarasika gwara rakasiyiwa navatsvangirai. Vaudza Studio 7 kuti bato rabvanganyuka uye zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mubato.
Dhara ndianga anitarisire vangaitori hupu yedu tinovana vatakatarisana navo dhari pakaipa ilidha tinai but vanhu vatakatarisana navo vaitoda iye yega mudhara mbune.
Asi varohanya vati hapana musha usina makonzo kana mapfiwo anogumana uye kupokana kuri kuitika muMDC kwakanakira bato iri.
Vachamisa vakadyiwa navamonzora pamaelection aisa akaitika muna 2014 bati vachamisa nenyaya yedisipline nokuzovati musangano unobva nokupi. Vakatiza musangano makamunzi vachamisa chichema asi ke zvinochamisa ndiani ndochidzidzo chinofanira kuva nevanhu vemudc vari kuti kwai vadzingirirwa vadyiwa pamaelection kadyiwa kuti vadzingirirwa. Chamisa akatiza hana kutiza akaramba ari pakanzi sekretari for police akazoti akanzi deputy president navatsvangirai vaona kuti uyu munhu ane gwara rechi remusangano hatizi hapomoki mwana womusangano.
Hatina kukwanisa kutaura nemhuri yavatsvangirai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vatsvangirai vakaumba bato reMDC muna 1999 vakakunda bato reZANU-PF muna 2008 kunyange hazvo vasina kuzokwanisa kutonga Zimbabwe. Vakazoitwa hurumende yemubatanidzwa apo vakazoitwa mutungamiriri wehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiine gango. Tanga tiri kutarisa zvinoreva zuva reValentines tichirangarira zvakare muchakabvu vaMorgan Tsvangirai vaimbova mutungamiri weMDC. Tanga tiri kutarisa zvakare zvanga zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro pekuwanikwa kwavajob seekers veMDC vasina mhosva yavanga vari chipomerwa yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Chipere ndima hari mukubapa natwa gango apa ndinoona kutaura nenyaya yekuti natinoranga mu Chicago vaMorgan Tsvangirai ndo muti wakatisiya zvakanhasi saka tinovatsuwa zvikuru tobva ipapo ende ndozotaura nenyaya yajob sikala yekuonekwa samhosva dzakanhasi tinoti aiwa takanga tazviziva kuti havana mhosva yavainayo nekuti kuti vamunangagwe vabve pachikanga handifunga kuti ingave iri mhosva iyoyo saka no tinongozvitenda zvaitwa nematare nhasi kuti vaita zvido zvidu zvipamoyo zvedu zvazadziswa ndiutofamba kutenderera kutsvaga mutaundi yese zvo handina pandikuona pane sevhisitation ine mafuta ekufambisa
yasera.
Ehe, taurai tinzwi.
ndoda zvangu kungotanga ndataura pamusoro pe kutenderera zuva ranhasi. Kana neni ndandifara zvangu ndiri kuno kwandiri kuCape Town, ndanzwa kufara chaizvo ndichitenderera zvangu ndichinzwa kubatikana neshuviro dzaive navatsvangirai. Pari zvinhu hatadza zvadzikiswa, asi ndinotenda kuti bato reMDC riri kuramba richirwa rumire kuti tiwane kuzvitonga kuzere, kwete kwatiri kuona kuri kuitika. Ndisida zvangu kutaura pazuva rehale kudai, nhasi zviri nani, ndaferwa zvangu ndiri off.
Zvii zvamaitira vadiikani venyu?
Nhasi ndavabikira zvinonaka, ndanotenga choki. Hamusinzwa vari kutoseka, vari kufara chaizvo.
Aiwa, ngavauye panhare vachitaurire vega.
Regai ndivape kuti
ngavauye tinzwe.
Hello.
Hallo, makadiko?
Munofara here?
Aiwa, tinofara chaizvo. Tiri pano paStudio 7. Taida kunzwa kuti maitirwe iko paValentine apa.
Tinotenda vateereri anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Chris Gande.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.